vamanyenyeni avo vakapinda pachigaro cheumeya mushure mekuvhoterwa neMDCT vanoti uwandu hwevanhu vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa huri kuramba huchikwira sezvo munyika musina mabasa.
Uwandu huri kuwedzera. Kana pasina chekuita, muridziraranhu achangoramba achiuya muguta. Vari kutsvaga mari ravotsvaga kurarama. Vaotsvaga mari zhinji, vamwe vacho vanoswerera less than $10 pazuva ndiyo anenge arikutengesa. Pamwe ndidzo profit yake $2. $2 akwanisa kusenga chingwa nekudzoka futi mangwana.
Vamanyenyeni avo vari kusiya basa panopera temu yavo vanotiwo kana nyika isina kugadziriswa uye upfumi husina kuvandudzwa vanotengesa mumigwagwa vacharamba varimo. Vanotiwo vazhinji vava havatodiwo kuswera mumigwagwa vachitsva nezuva.
Nyaya yemavhendazi haisi nyaya yekanzuru, inyaya yeguta. Hasi nyaya yeguta inyaya yenyika. Hasi nyaya yenyika tinotaura nyaya yeikonomi. Vashoma vangade kuswera muzuva vachitengesa madomasi evaine mukana wekunoshanda mufactory, vaine mukana wekunoshanda muofisi. Nyaya yemavhenda inyaya yekuoma kwakaita nyika. Ngatigadzirei nyika, ngatigadzirei nyika, ngative nepolitics dzinoita kuti ikonomi ishande. Kana ikonomi yashanda, makambani anovhura vanoenda kumabasa, vobva mumigwagwa mari kutengesa madomasi nemazai nekugota zvibage.
Izvi zvinotsigirwawo nemukuru wecenter for community development in Zimbabwe vaphilip Pasirai avo vanotiwo kuwanda kuri kuramba kuchiita vanotengesa mumigwagwa kuri kukonzerwa nenyaya yeurombo. VaPasirai vanotiwo nyika inofanirwa kuona kuti yaisa urongwa hwakati tsvikiti hwekusimudzira varombo pamwe nekupedza uori munyika.
Urombo hungangopedza chete kana tikangatichiti mitemo yedu mapolicies edu tinoaita ari propua tichigadzirisa kuona kuti even hupfumi hwatiinawo senyika tahushandisa chaizvo chaizvo tobvisawo huori uori hunowira neni kuti huori hwatekeshera hwapfunya chitero munyika muno kumakanzuru kugavhumendi.
Kanzuru yeHarare semamwe makanzuru munyika yakamboedza kushandisa mapurisa ekanzuru, mapurisa ezvp pamwe nemauto kubvisa vanhu vanotengesera mumigwagwa asi hazvina kubatsira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.